chokwadi kuti tasangana nedambudziko, dambudziko ratisina kumbosangana naro makore esapfuura, uye ratisina kumbosangana naro kubva gore richitanga, idambudziko ratatanga mwedzi wapfuura nemwedzi uno, rokuti mari dzemasubscriptions dzinobhadhara mamembers emaunions dzakunonoka kuti dzisvike kudzoka kumaunions kuzoita basa radzinofanirwa kuita. Saka naizvozvo zvapinza maunions ese vanova ndivo nhengo dzeApex Council kuti vakwanise kuti vabate basa ravo, kuti vakwanise kuita mabasa akasiyana-siyana vanoita. Maunions edu anoita mabasa akasiyana-siyana anosanganisira legal representation emamembers, anosanganisira zvakare iwo matare atinogara iyaya anokukurukura nezvemari, Apex Council neJoint Negotiating Council. Saka naizvozvo masangano aya naivowo vane vashandi vane vanawo vanoenda kuchikoro. Saka zvabva zvatisvitsa panguva yakaoma, nhengo dzedu dzemaApex Council dziri kuchema-chema chaizvo kuti vakutoshaya kuti kana chokubata kana kuti vangazive kuti vangaite zanauripi nenyaya yekuti mari iyi kusvikirana nhasi haisati yauya. Mari iyi inofanira kunge dei yakatopinda pakupera kwemwedzi chaipo chaipo.
Mati mambonzwawo here kubva kuhurumende zvikonzero zvingaita kuti pave nedambudziko irori? Tichiona kuti mari idzi imari dzanga dzichingofanira kuenda kunhengo dzenyu.
Hatisati tawana chikonzero chaicho chinonyatsoguta. Saka naizvozvi ndokusaka taita musangano wedu wechimbi-chimbi weApex Council watichaita nechishanu, kuitira kuti takadaro toita chisungo chokuti tinyatsokuwana official information chaiyo inobva kuhurumende kuti chambonyanya kunetsa chii. Nokuti mari iyi inenge iri mari kainofanira kuti ichingobhadhagwa nguva imwe chete inobhadhagwa salari yemunhu, muhoro wemunhu. Zvino kana iyo yakumbosaririra zvinenge zvakusunesa kuti pane basa ripi futi yaita kuti imbobata, kana kuti yamboendepizve kumwe kwatisingazive, kana kuti iripo here kana kuti haipo. Yese iyo yemibvunzo yatisingakwanisi kupindura. Tinoda kuti tigogara navo pasi vebazi Public Service, Labour and Social Welfare, kuitira tsvagurira kuti tambonyanya kunetsa chii.